Right? Dambudziko rinevanhu izvozvo ndezvekuti akapuwa maRTGs owadi nekuti haasiri mari inoshanda. Kumaketi kwatiri kuenda kutenga zvinhu uko kumaketi kuri kudiwa maUS dollars. Hakusombodiwa zvavo zvegold zvataura izvi. Maketi ya 100% dollarized. 90% to 100% matransaction ari munyika aya maUS dollar. Saka kwakurutanga imwe nyaya yatisikanzwisisi kunonzi kurasika kwepamhanda yepamusoro hazvisi zvakashanda. Kusashanda kwakaita panyaya yemagold coins yavakaunza ichiti achadzikisa mutengo achadzikamisa rate ndo zvimwe chete zvichangoitika padigital currency nekuti omina yacho ndo imwe chete asi vakuunza currency number 3 inonzi digital currency inozivikanwa nani kumusha digital currency kana munhu ari muchimanimani yatanotenga chingwa unoishandisa sei. Saka ndinoona kuti vehurumende vapa higher level yekupererwa hazvishandi. That's in short.
Asika vari kuti imari inenge ichida kushandiswa nevanhu vane mari dzakawanda vanenge vachida kuchengetedza mari dzavo vanenge vachitya kuti iro dhora racho remuZimbabwe riri kuramba richishaya simba.
Tikatasenya dzedigital currency takuya kunyaya dzemabeauty coin all those things which we are still grappling with chii imhukai when I say tichikutambudzika nazvo tasa mhuri yeZimbabwe kwete inini asi kuti tione kuti munhu akagara paakagara anozvinzwisisa here nekuti when ukaita police unongoda kuti vanhu vakomuke kuuya kudirection yavaida kuti vaende vechibehavha nenzira dzavada kuti vaite sekuti ukaita gold kuti musatenga mari maUS kana mapuwa masimdora chitengai goridhe vanhu vanofanira kukomuka kutenga goridhe variga kutenga maUS. Saka izvozvo hazvina kushanda pagold coin. Saka zvinoshanda sei padigital currency? Chii chinonzi digital currency pakutanga kwacho? Mubvunzo iwoyo ndounoonesa vanhu mucommunity yeZimbabwe ende haisi yakashanda. Inoshanda kumaketi inonge iri ine financial debt nekuti nzvimbo yacho iyoyo vanhu vanoshandisa chii? Electronic payments. Saka kumusha kusina magetsi kusina internet kusina zvese izvozvo how do we use that?
Ko tichitarisa iro dhora racho tiri kuona mamiriyoni anenge akudzoka zvakare kuvanhu kana vapiwa maRTGS aya kana kuti yavanoti Zimbabwe dhora yacho. Zviri kufamba sei? Zvinhu zviri kushamisa here? Tiri kuona dhora riri kushaya simba zvisingaite kana pamusika weRBZ yato 1:1,000.
Chikonzero chekuti bhajeti hurumende rakakurisa zvakanyanya sezvitakataura gore rapera $4.5 trillion and takataura kuti mari zhinji iyoyo haisiri kuenda kuproduction iri kuenda kumaelections nekuti yanga yakadhairectwa mapazi ehurumende asinei nechekuita neproduction sekuti ministry of defence and war veterans aipuwa mari yakawandisa ministry of finance yacho pachezvayo inofanira kunge ichipatura homwe kuma maministry yaibata mari $200 billion yakabata mumaoko mayo yainoshandisa zvisina tsarukano. Saka mari iri kupfachurwa mari ikapfachurwa ikapinda mumaketi umo vanhu vakanonga vaitambira mari iyoyo through mapayments nehurumende vanoenda pamusika mutenga foreign currency rate yotizairi chamuramba mumhomo. Saka kwandiri havisi kundishamisa hazvisi kufambidzana nemari dzekutambira veruzhinji. Veruzhinji vari kumashure kunyange zvavo kutambira mamillions asi maprize anonge akwirawo zvakanyanya kupfuura mamillions iwayo.